tinofara kuti vakaita zvinhu zvakadaro. Chiripo ndechekuti vanga vasina mari yakakwana. Vaiti finance minister vakaramba nemari. Saka ava vangoita zvokubatidza nokubatidza kuti kuda zvimanambo zvingabatsira vanhu. Asi hazvina kunyanyisa kubatsira vanhu kuti vanhu vazhinji vakasiyiwa muchirongwa ichi. Ndiyo zvatanga tichida kuti ende zvanga zvakwanisira kuti vaone kuti vanhu vangagadzira sei chirongwa chachona ichichi kuti vanhu vazhinji varegiste samavoters. Ndiri kutarisira kuti iko zeki kana ichikwanisa kuextenda voter registration ndonga chinenge chiri chinhu chakanaka. Asi hazvibatsiri kungoti vangoextenda kana vasina mari.
Zeki iri kuti ingangotanga chirongwa chitsva asi inoda mari inoita $21 million yekuti inge ichitanga chirongwa ichi. Munoti
ndifunga kuti zvavanenge vachiita zvinenge zviri zvakanaka. Vakaregista vanhu, vanhu vakaregista zvakanaka, ivo vashoma vavakaregista. Zvinovo zvekuti vati vatange chirongwa chitsva chinoda 21 million isakakonawa kuredza 8 million kana 13 million yaidikama patakatanga izvi. Handifungi kuti zvinenge zviri zvinhu zvinotibatsira. Izvi chatinenge tichida ndechekuti kana vanga vakwanisa vapi mari yakati kuti voextenda voting period, vapedza kuita voting period, then tozoona mberi kwachona kuti kwakamira sei. But kuti titange chirongwa chitsva nezvimwe zvakadaro, haisi hatitenderani nazvo somusangano. Toda kuti vaextende kana vachikwanisa mazuva akati kuti vopiwa mari nabiti yakati kuti voita basa ravo.